vamutapanya mavanoti vakatanga kusvuka ganda ravo makore mashanu apfuura uye vavakidzani vavo vanovasema ukuwo vana vadiki vachitiza kana vakasangana navo munzira. Vamutapanyama vanoti muviri wavo unosvinya svinya nguva zhinji zvokuti havakwanisi kuita basa kwenguva yakarebesa sezvo dunhu reMount Hampton iri nzvimbo ine huruva inobva munharaunda dzinokanywa zvidhina.
Ganda resu ravo mukonoda espresso harisi ganda rangu rangu ritema kuenda matasa ndorama chikwenya zvinokonora chiburisa ganda.
Vamutapanyama vanoti dambudziko iri rakatangisa mushure mekunge vaisirwa muchetura muchikafu chavo zvokuti mazino ave kuzungunuka izvo zvinovatadzisa kudya zvakanaka. Asi imwe nyanzvi yezvirwere zveganda Dr. Donald Mutangadura vanoti vamutapanyama munhu ane chirwere chinokonzerwa nekushanduka kweganda kwete kuti vakaisirwa muchetura muchikafu. Dr. Mutangadura vanoti kunyange hazvo vamupatanyama vachiratidza kunge munhu anorarama neusope, chirwere chavainacho chinonzi vitiligo, chirwere chinobata munhu anenge aine ganda rake rakanaka.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajini chekuti unozvarwa nacho, asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewe. Mumuviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti mumuviri unovakwa nemacells, saka macells iwaya avitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu.
Dr. Mutangadura vanoti anenge aita chirwere chevitiligo anofanira kukurumidza kuenda kunoonekwa nenyanzvi dzezvirwere zveganda kuitira kuti abatsirwe chirwere chisati chakomba.
Ganda revanhu vane vitiligo dzimwe dzenguva vanonzwa kuvaviri zvichigona kukonzereswa nezvo nekuti panenge pasina kuchengetedzwa kweganda sezvo pasina maseruzi aita kumunhu anonzwa mudanosaita. Saka vanhu vane vitiligo vakakurumidzika kuonekwa vanogona kubatsirika, asi kana rikapfurikidza 30% yebhodhi vitiligo pakadaro inenge yakunetsa.
Dr. Mutangadura vanoti vanoona vanhu vanodarika vashanu pasvondo vanotiwo chirwere chevitiligo icho chinobata mazera ese uye mumarudzi ose epasi rino hachiurayi.
Pasvondo ndinogona kuwana kana vanokwana vashanu pasvondo. Sekudzwa kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu.
Muzvari Gweni Mushonga vanoti kusarurwa kuri kuitwa vanhu vane vitiligo vakafanana nezvinoitwa vanorarama neusope nokuti nyaya yavo iri paganda rakasiyana nevamwe vese.
Nyaya inotishungurudza zvizhinji takatosangana nenyaya yeZimbabwe inyaya yekusarurwa kwevanhu vane albinism. But nhasi chakanyanyotaurisisa nyaya yevitiligo isinosangana nematambudziko akada kufanana nekuti nyaya yedu iri pamutsauko weganda.
Muzvara Mushonga avo vanorarama neusope vanoti zvinonyanya kurwadza ndezvekuti munhu anenge akazvarwa neganda rake asi ganda riya rinozoshanduka atokura zvinova zvinhu zvinorwadza vakawanda.
Pavitiligo kusarurwa kwacho kunonyanyotirwadzei nekuti munhu anenge akazvarwa ane ganda dema ozotanga kuita achibva ganda rere achisara ganda rake raajina. Saka vanhu havazozvinzwisisa kuti chimbori chii, munhu azvarwa akangofanana nesu asi nekufamba kwenguva akuita kuti achichinja achichinja.
Dr. Mutangadura vanoti kana chirwere ichi chakomba hakuna mushonga unokwanisa kurapa vitiligo. Vanoti vose vane dambudziko rakadai havafanirwi kugara muzuva sezvinongoitawo vanorarama neusope. Dr. Mutangadura vanoti chirwere chevitiligo chinotanga nevanga diki diki asi chozopararira nemuviri wese. Chirwere chevitiligo ndicho chakabatawo muimbi wemusambo wepop Muchakabvu Michael Jackson. Mumwe ane chirwere ichi ndilele Tikumalo uyo akaita mukurumbira mufirimu rinonzi Rafina izvo zvinoratidza kuti vitiligo haitadzise munhu kuita mabasa ake angozvitambira kuti ndizvo zvaave pamwe nekushandisa mishonga inenge yataurwa navana mazvikokota muzvirwere zveganda. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere chevitiligo chinobata nhengo dzemuviri wese kubva kumuromo, bvudzi nemaziso uye kusanduka kweganda kunonyanya kuonekwa muvanhu vatema kunyange hazvo huwandu hwevanhu vane chirwere ichi muZimbabwe husingazvi. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika zvikamu zviviri kubva muzana pasi rose vane chirwere chevitiligo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.